zvakare zvinototenda hurumende yeZimbabwe naambasada ari kuGerman yeExcellent ambasada Mashinga idzi vakamiramira vakatibetsera because takakwanisa ndakakwanisa kusvikira kuHungary tikabhadhara matikets edu negovernment. Saka ndakakwanisa kusvika muZimbabwe last 2 weeks. Pari zvino tiri muZimbabwe since kunzvimbo yandaigara kwakusina kuwanikwa kuita hondo kana kurwisana, achikoro chichiri kuenderera mberi. Saka pari zvino chikoro changu kwandiri kuVenice National Medical University tiri kuita zvikoro online. Saka takatanga kuita zvikoro online tiri kudzidza zvakanaka edu since takamboita maonline classes panguva yeCovid. Iko zvino ndova tichiri kuita maonline classes eCovid but all zvinhu zviri kutishungurudza vose mastudents namo mastudents in general vangari kuUkraine nezvekuti hondo ikasazopera toita sei.
Mati makwanisa kutaura here nehurumende pamusoro pezvikumbiro zvamunoti imi muri kuda kubva kwavari?
Takakwanisa kutaurawo negovernment yeZimbabwe, that is Ministry of Health, nekubatanawo semastudents kuti tikwanise kuisawo chikumbiro chedu kuHealth Council of Zimbabwe kuti kana zvichikwanisika zvichiitika matiintegrate mumayunivhesities ari muno muZimbabwe. Kuno kuZimbabwe tine UZ neMidland States University. Saka ndo yatatichikumbira kugovernment yeZimbabwe kuti kana zvichikodzera kukwanisa kutiisa mumayunivhesiti aya. Ende chikumbiro chedu chaichiri chikumbiro chekuvafosa kana kuti itai zvindo zvamunofanira kuita sandiro chii tungokumbirawo sevana veZimbabwe kuti tiwanikewo zvokuita because 4 years its years togona kufunga kuti togona kutangidza pasva but kuvabereki zvichizovaremera nemaschool fees. Saka ndochikumbiro chatataisa kugovernment yeZimbabwe.
Matima wana mhinduro here kubva kuhurumende?
Pari zvino hatisati tapindugwa because mastudents achina akawandisa and maybe pamwe ivo segovernment vachiri kuconsider kuti kana vachizotibvumidza zvinotarisirwa kwatiri semastudents kuti tipinde mayunivhesiti aya ndezvipi. Asi tine tarisiro chaiyo yekuti vachatifungawo semufungiro wavakangotiita kuti tiri kuUkraine votipinzawo mayunivhesiti aya. Isu semastudents tinenge tiri kuvapromisa kuti kuchinge kunzi tapinda mumayunivhesiti tichashanda nesimba nekuti since government yakatibetserawo tarisiro yedu ndeyekuti tibetserewo Zimbabwe senyika. Asi chikoro tichiri kungokontinua tichiri kudzidza tichitaurawo negovernment. Asi ndichipedza ndoda kutenda government pane zvese zvayakatiitira semastudent because tarisiro yedu kana tarisiro yevamwe vanhu yaiveri yekuti government pamwe ichatadza kuita basa iri. Asi government yakabetsera zvikuru zvisingaiti. Kuna vamastudents achiri kunana Hungary kunana Poland vachiri kutengerwa matikets pari zvino, vachiri kungouya muno muZimbabwe pari zvino.